Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvitan 5, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Irregularities and political chicanery across party structures.
Zvakamisa zvakanaka kwesarudzo.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU PF kuti dzibatane zvichitevera sarudzo dzekutsvaga utungamiri wematunhu. Nyanzvi nyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichiuya nedzimwe mhando. Vatsigiri vechikwata chemaWarriors vokumbira hurumende mari kuitira kuti vakwanise kunotsigira Zimbabwe kuCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU PF kuti dzibatane zvichitevera sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu dzakaitwa mukupera kwegore rapera kuitira kuti bato ravo rigokunda musarudzo dzinotevera. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Pamberi neZANU PF, pamberi nokubatana, pamberi neZANU PF, pamberi nokubambana.
Vachibvira musangano wekomiti yepamusoro weZANU PF yepolitbureau pamusangano waitirwa pamuzinde webato iri vaMnangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzibatane zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzeutungamiri hwemaprovhinsi dzakaitwa svondo rapera idzo dzinonzi dzasiya bato iri richiita kunge juzi ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Musangano wepolitbureau uyu wanga uchizeyawo kusafambiswa zvakanaka kunonzi kwakaitwa sarudzo mumaprovhinsi anoti Harare, Masvingo, Manicaland, pamwe neMashonaland Central, uko kunonzi kwakaitwa chikiribidi pakaitwa sarudzo idzi. VaMnangagwa vati havasi kufara nechikiribidi chinonzi chakaitwa mune mamwe maprovhinsi ebato ravo pasarudzo dzakaitwa idzi.
Irregularities and political chicanery
Vakurudzirwa vakakundwa musarudzo kuti vashande nevakavakunda musarudzo dzemaprovhinsi kuitira kuti bato ravo rigokunda musarudzo dzemabai elections dzakatarisirwa kuitwa muna kurume pamwe nemusarudzo dzemuna 2023 pataenda pamhepo zvabuda mumusangano uyu uyo unonzi wanga uchiongorora nhuna dzevakakundwa musarudzo dzemaprovhinsi idzi zvanga zvisati zvaziviswa. VaMnangagwa vakurudzirwa bato ravo kuti rishande zvakasimba kuti vanhu vakawanda vanyorese kuvhota musarudzo idzi. Panguva iyo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ichiti hapana vanhu vakawanda vakanyoresa sevavhoti gore rapera rose.
The 2023 election cycle is upon us. Related programs to mobilize the electorate.
Sarudzo dzemuna 2023 dzakasana nesu. Zvirongwa zvakanangana nesarudzo kukurudzira vanhu vanovhota kuti vanyorese kuvhota, kuongororwa kwegwaro revavhoti nekudzidzisa vanhu nezvekuvhota zvinofanirwa kutumidzirwa. Apa takatarisana nesarudzo inokurudzira nyika yose kuti irambe ine runyararo, kubatana uye kugadzikana kuitira kuti tigarane kuchinzira kubiriro mumagariro neupfumi.
in our great country Zimbabwe.
Asi mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati zeki inofanira kushanda zvakasimba nebazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa sevavhoti.
Zeki inofanira kuita chibvumirano neofisi yeregistrar kuitira kuti vatange vaona kuti vanhu vanotora zvitupa. Ndo kuti vasati vambovhota vakawanda vawane mukana wekuvhota. Zvimwe zvingatoitwa ndezvekuti panotogwa zvitupa zvacho zeki vaisa ofisi yayo kuregistra kuvhota ipapo kuti zvingoitwa nguva imwe chete. Izvozvo zvichaita kuti vanhu vakawanda vabve varegistra kuvhota, munhu achingopedza kutora chitupa obva varegistra kuvhota ipapo ipapo.
Zvichakadai, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vati zeki inofanira kushanda zvakanaka nemapato ose zvematongerwo enyika. Vachiti kushanyira kwavakaita mahofisi ezeki nezuro kwakaburitsa pachena kuti vezeka vasi kudyidzana nevemapato ezvematongerwo enyika. VaNgarivhume vatiwo mahofisi aya azere mapurisa pamwe nevasori, zvavanoti hazvipe zeki chimiro chakanaka pamberi pesarudzo dzemabai elections pamwe nesarudzo dzemuna 2023.
Miti iyoyo takaiita mapurisa arimo achinyore maminesi. Mupurisa wanga arimo achiteerera zvatiri kutaura nokunzwa kuti tiri kuti chii. Hongu, tapedza kudaro takazotaura nyaya dzakawanda dzine chekuita nebasa rezeki. Takakurukura zvakanaka chose. Asi huvepo hwemapurisa nokuratidza kushungurudza kwanga kuchiita mapurisa hakuna kutikomborera zvachose. Zvakatiratidza kuti zeki yava a militarized institution. Isingateerere zvimwe zvevanhu asi yanyanya kusimbira pakutyisidzire vanhu. Tikatovaudza kuti environment yemacreator pano ndeye kutyisidzire mastakeholder. Haisiri yekushanda nesu tichibatsirana pamwe chete kuvake nyika yedu asi ndeye kutyisidzirana. Saka kubatwa kwedu kwanga kusina kunaka zvachose. Ndiri mukati ndakazobude panze kwakudzwa nevanhu vangu vandanga ndauya navo nokuti mota panga pasina pekudzipaka dzezeki dzanga dzakazara nyowani dzega dzega mukati ma4x4. But ndabude panze ndakaudzwa nezvekushungurudzwa kwavakainzwa nevanhu vaizviti maCIO. Vakauya vachidarike dozen 12 vakauya nemota about 4-5 vachitore mavideo nemapicture emota vachibvunza ndo mota dzinangarivhumere. There were only two small vehicles.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vati havaone sarudzo dziri kuuya dzichifambiswa zvakanaka kana pasina kuvandudzwa mitemo inobata sarudzo pamwe nekubvisa vari muchiuto vanonzi vari muzek.
Nyaya yekupindira kwevanhu vakasiyana siyana kuzek inyatotaura mudocument redu kunonzi pride. Pati kutaura maconditions anodiwa panyaya yemareforms kuti ndezvipi zvinofanira kugadzirirwa neZimbabwe Electoral Commission tichitarisa nyaya yekuabhuza kwemastate institutions kuda advance agenda yepolitical party. Zeki inofanira iri independent iri organization inotrustwa nevanhu vese.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muzeki vauchoiles laigwana kuti tinzwe divi ravo panyaya idzi. Asi mugwaro ravo kuvatori venhau nezuro nhengo yekomishoni yezeki inoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Joyce Kazembe vakati komisheni yavo iri kushanda zvakanaka. Vakakurudzira veruzhinji kuti vaende kumahofisi ekomisheni yavo ari munharaunda 63 munyika yose pamwe nemahofisi 10 ari mumatunhu ose munyika kuti vanonyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yecovid-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichiuya nedzimwe mhando seimwe itsva inonzi yakawanikwa kuFrance asi ichiri kuongororwa inonzi IHU. Mhando iyi inonzi yakawanikwa mune munhu ainge ashanyira nyika yeCameroon. Pari zvino vatambi venhabvu vemunyika nevamwe vemuAfrica vari kuCameroon kwakare kumakwikwi eAfrica Nations Cup. Asi vachitaura nenepfenyuro yeBloomberg nevamwe vatori venhau nezuro vanoona nezvezvirwere zvitsva musangano reWorld Health Organization kana WHO vaAbdi Mahamud vakati mhando itsva yeIHU iyi haisi hayo kunyanya kuvabvundutsa sezvo isiri kupararira zvakanyanya kubva zvayakatanga kuonekwa uye vane nguva vachiongorora. Mukuziya nezvemhando itsva yeCovid-19 iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme avanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica.
Panguwa dhese patinoana variendi nyuwani anakuti itcha denda iriwe COVID. Inya eno kuna kuneza. Asi dhume nguwa hizi problem ya kanyanya kukura. But kazinji kacho uzwa tinge tichungufanula kuhita ndezo kuti wanungawa baiwe nomba. Nukuti kana waka baiwa nomba. Ijino batira chose kurerutsa urwere uru. Seza tukona ni mafarenza kawanda rupetika. Vanu wakabai wa nomba kunyanya waka vaccine tuwazwa kakwana kana zinukwana kawiri. Ni wamu wakawana booster chitatu. Kashinji kacho ikan even wachiru warakana kutuwa chibata denda hili. Arizo nyanyu kuwarwaza sezu nuita vanu waningu wa sinakubai wa nomba.
Muzu nafundo munga sana ngura uti sei chirwere che coronavirus chiramba jichuya ni mando za kasi ya nasia.
Coronavirus chipu kana na chinenge chakafika bachire protein. Ndilo bachire nenge rine chinenge chakaita senge jimi mga za tunuti zuma spikes. Izo zo zuma spikes ndilo zino ita kutili kwanzi ku bachira pa kids ripa ma cells edu. Kutidzikinu redzipinda maselze duno kutanga kumultiply mkati me maselze wao shichita kutu maselze wao atakatiki. Kana atakatika nenda kadira mbeuye mavirasi wao yaka wanda inu kwanza kupinda mnemangu maselze jima destroy azwekari. Dozi nuzo ita utitiruwane.
Chini chaezo chininge shichika hapa?
Chini chika ndecho kuti umoyo wacho upakatu yununzi RNA. Which is the genetic information. Normally, my cells is DNA, but my virus is RNA, kana ribonucleic acid, kana deoxyribonucleic acid. Saka RNA, pano ratio kakawanda kana ichigadziru. Saka my mistakes iwao, doa noita kuti, chinokonzira chirwere chishanduke shanduke. Saka kushanduka kwacho imwe nguva chinoshanduka chonyanya kutirwadza kana kuti chorwadza zvishoma kana chonyanya kupararira kana kuchopararira zvishoma. Saka chinenge chakugona kupararira zvakanyanya ndicho chinonyanya kubatira nokuti ndicho chiri nyore kutapurirana. Zvakare kana ichocho chiri icho chinorwarisa sezvanhu zvakaita Delta variant ndicho chinoita kuti vanhu vakawanda vafe kana kurwara zvakanyanya.
Saka vanhu vozvidzivirira sei?
Mushonga mukuru kubaiwa nhumba. Izo zondo zvega zvinokona kutibatsira iko zvino zvatirikiri nokufeka mamask nokuzvidzivirira nokuita social distance from other people. Ndizvo zvinhu zvikuru zvinokona kutibatsira. Kuvhunduka nokudivi hazvina zvikuru zvazvinokona kutibatsira asi kutongotora matano anoita kuti tirarame.
Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Jason Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica vachitaura vari parunare kuAustralia. Zvichakadaro, hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nemumwe chete vakafawo nechirwere ichi nezuro izvo zvakasvitsa vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemakumi manomwe nevasere. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 1591 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave mazana maviri ezviuru negumi nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere kana kuti 217,678. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vave mamirioni mana nezviuru zana nemakumi mana nechimwe nezana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 4,141,158. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine makumi mashanu nevasere kana kuti 3,153,058. Vanhu vabaiwa nhomba katatu zvikuru vanoshanda muzvipatara vakwegura nevari munjodzi yekurwara zvakaipisisa vakabatwa nechirwere ichi vave zviuru zvinomwe nemazana maviri nemakumi mashanu nevana kana kuti 7,254. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba COVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo America yatarisana nekupinda muzuva remangwana ndira 6 gore rimwe chete rapfuura zvitevera mirijonga yakaitika pamuzinda weparamende yenyika iyi muguta reWashington DC. Dzimwe nhengo dzeparamende dzakazvivharira mumuzinda uyu paitika mirijonga dzinoti dzichiri kunetsekana mupfungwa nezvakaitika izvi. Cameroon yatumira mauto pamwe nezvikakarara zvemotokari dzemauto maguta ose achange achitambirwa makundano eAfrican Football Cup of Nations kana kuti AFCON zvikuru mudunhu rekuchamhembe kwakadziva kumadokero uko kusina kugadzikana. Cameroon ndiyo nyika iri kutambirwa makwikwi eAFCON ayo anotanga nemusi wesvondo, asi vari kukurudzira kupatsanurwa kwenyika iyi vari kuvimbisa kuvhiringidza mitambo iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaBevan Makaka avo vari muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica. VaMakaka avo vanove nyanzvi mune zveumhizha hwemakombiyuta pamwe nezvemabhizimisi vachishandira kambani yeDeloitte vanoti vakatanga zvekubhindauka vachiri kuchikoro chepamusorosoro. VaMakaka ava nemudzimai amai Bevan Makaka nevana vaviri vakamboshandirawo bhanga reJP Morgan kwemakore matatu vasati vaenda kuDeloitte muna 2012. VaMakaka nemudzimai wavo vane sangano rinobatsira vanoshaya reBevan and Megan Foundation iro rinobatsira mune zvakasiyana siyana kusanganisira kuendesa vana kuchikoro, uyewo vane kambani yavo inonzi Accelerate Enterprise iyo ine mapoka emabhizimisi akasiyana siyana anosanganisira kudzidzisa zvemacomputers nezveupfumi nekutakurwa kwezvinhu kusanganisira mafuta edzimotokari. Pamusoro pezvo VaMakaka vanobatsirawo kuburikidza nekambani yavo iyi vaimbi vakasiyana siyana. Vanoti vakadzidza chipo chekupa nekubatsira vanoshaya kubva kuvabereki vavo avo vaibatsirawo vanhu vakawanda. Tatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pamusoro pekushanda kwandinoita kuDeloitte, ndiri munhu uyaya ndinoti handidi kuva idle minded, ndinoda kugara ndichingoita something. Saka takatanga kambani yakazotanga nekuburikira Stake the last couple of years, but ikambani yakagara iripo inonzi Accelerate, from the term excelling, wakatsika mafuta.
Inoita nezvei kambani yenyu Accelerate?
Kambani Accelerate for the most part e-enterprise, inoita zvakati wande Stake. Number one, inodzidzisa vanhu izvo zveIT izvo zveizvo kuti yatinobata vanenge ndabata kunyanya kumusha kwedu vanotibata vachiti mukoma toda kudzidzira izvozvo zvekIT zvinofamba sei, zvebusiness intelligence zvinofamba sei. Tobva tavadzidzisa kubva from scratch kuti chii chinombonzi data, rakabvepi, rinokreatwa sei, rinogara papi, rinozoshandiswa kuita sei kusvika ratena into mari. Right, so that's one wing of zvainoita. And then kuZimbabwe takailaunch manje manje zvainenge ichiita mostly its fuel transportation nema logistics. Tikatora fuel yedu kunana Mozambique, then kuSouth Africa ichienda kunana Zambia nemuZimbabwe. Even kuconstruction tiriko, kumining zvakare tiriko. Saka Accelerate mukaiona inenge yanzi Accelerate Enterprises, meaning that it's a big organization. He said, oh yeah, big, but it's all very big. It's an umbrella company. He had to not kwakati one day. He agamira yakanzi Accelerate.
Nde hapi mwange mabasa amunoita ekubatsira kana kusimudzira vana veZimbabwe kungava kuno kana kumusha?
Muka tereza pa social media bangu ma platform yakanzi iyo Biva Baba EJ. You can see kuti I've also coordinated ne ma artist akawanda muZimbabwe, almost all my big artists ese, in terms of trying to promote them, especially kuti yopata vachiuya kuno kuna na America tichiita ma shows, tichibatanana na Zim Expo and all other guys kuita kuti tipromote arts yemuZimbabwe.
Ko mabasa anoitwawo nesangano renyu re Bevan and Megan Foundation nde api
taka tanga yu our charity organization about a year and a half ago kuti tipoteti chibatsira vanhu vari kumusha vanotambudzika vakafanana neshirika dzinenherera nevana vevafundisi nevafundisi vari kumamisha mainly rupariza vhangeri raJehovha ndo primary concern yedu kuburikidza naaccelerate ndo inotibatsira kufunda that whole operations charity wing saka takabatsira vanhu vakawanda namba yachona chaiyo handikwanise kuiremember nemusoro
zvekubatsira izvi makazvitanga sei nokuti tinonzwa vamwe vachiti ndakazvitora kuvabereki vangu imi makatanga sei
mabvunza mubvunzo wakanakisisa chaizvo chaizvo kubva ndiri mudiki zvinhu zvandaigara ndichingoona even kumaparents edu kuona kuti vanhu vaisangochengeta kuti inini nehanzvadzi yangu chete but vanhu vaitoextendawo ruoko rwavo kune vamwewo extended families even up to now saka zvinhu zvakagara zvingorimo mukuburikidza kwechipo chaicho chaicho chakapiwa naJehovha kuti handigone kutarisa mumwe munhu achitambudzika
avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaBevan Makaka vari parunare kuDallas mudunhu reTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurambana mudzimba. Nonurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nemusi wemuvhuro muchinoi pachirongwa chavari kufamba nacho mumatunhu chenharivire amai Mnangagwa vakati vari kushushikana neuwandu hwevanhu vari kurambana munyika. Amai Mnangagwa vakati kurambana kuri kuitika mudzimba kuri kusiya vana vari mombe dzemashanga.
Kanzi kwane vamiririri vamwe vanozouyawo vekunzi vano uchenjeri vakupinda pakati vaona kuti pambapa pane mukaa baba varuku amai varuku mwana ari pake pakuita mumwe mumiririri anouya kumwana musikana oti aiwa ndinokubatsira kusufizi kana kuti uda kuita sei toda kugadzirwa vhudzi rako iye anenge achiziva zvaanozoda pamwana musikana aakupinda pakati pevabereki nemwana zvazoitika mwana iye azoita mimba nemunhu uye anga achiti yandikuperekedze kuchikoro
amai Mnangagwa vakati mushure mekusangana nevana mumatunhu ose gore rapera pasi pechirongwa chenhanga negota zvakabuda pachena kuti vabereki ndivo vari kukonzera kuti vana varasike gwara reunhu rwakanaka sezvo vasisina nguva nevana
vana vakataura kuti aiwa vabereki vedu havasisina nguva nesu ndinobuda havaziwo ndabuda ndinodzoka havaziwo kuti ndadzoka saka isu tawana mukana taakuchiita zvatinoda ndogwanza racho rava kupinda naro
mumwe mudzimai akapinda musangano wemuchinoi amai Chido Musarurwa vakati vanotarisira kuti vana amai vadzidzise vanasikana kuti vave madzimai anoremekedzwa sezvo vasawane dzidziso iyi kubva kunana vatete nanaambuya izvo zvaiitika nguva yakare
kare kare kwai kune madziteke vaitora vana vevasikana vogara navo pasi vachiuvaudza upenyu vana vangu zvakadai zvakadai asi iye zvino kune dambudziko rokuti ana mbuya hakuchina ana tete vacho hakuchina isusu sevabereki kana mai ngatiitei mukana wekutora vana vedu tichivadzidzisa dziri upenyu ndatenda
mumwe murume valakusauramba vakati vanotarisira kuti vana baba vave nenguva nemhuri yavo kwete kuti vanoita muenzi pamba pavo vachiti vari kushandira mhuri asi iyo mhuri yacho ichiparara
baba anofanira kuva nenguva nemhuri yavo kungova available pamhuri kana kuti half the time vabuda vakutamba sinuka vari kuenda kuona bhora kusports club vosvika pambotorara saka zvinhu zvese zvakati kuti zvaizvo baba anofanira kuva chiita time yacho inonge isipo saka vazokwanisa kuita zvaanotarisirwa kuita sababa saka availability ndochekutanga chechipiri baba anofanira ku
asi mumwe mugari wemuchinoi vamishek nokwara vanoti amai Mnangagwa vanofanirwa kutanga vagadzirisa chimiro chemhuri dzevatungamiri venyika avo vanoti havape mucherechedzo wakanaka sezvo vachingorambana nemadzimai avo
Maimunangagwa avangauyeka voti vanhu vagadzirisane vachikundikana kutogadzirisana kumusoro ikoko. Hatimuri kuona sezvakaita chiwenga vakatonetsana vari kutonetsanawo nemudzimai wavo Mary vakatorambanawo kwavo ikoko. Vamohadhi vakatorambanawo futi nemudzimai wavo. Saka what does that show kune isusu vana ivo maleaders vachiita zvinhu zvakadaro? Zvinotinetsei kuti vana tikopere kana kuri kumusoro kora kumusoro kuchitokundikana zvinhu zvakadaro.
Mutauri webato rinopikisa remvct vawitness dhue vanoti zviri kuitwa namai Munangagwa chinhu chakanaka sezvo nyika ichivakwa nemhuri, asi vanoti ivo amai Munangagwa vanofanirwa kuita mudzimai anovaka nyika kuburikidza nekuudza murume wavo kuti vana vari kutambura muzimbabwe nekuda kweuori huri kuitwa muhurumende.
Yaari kuitwa namai Munangagwa yekuedza kugadzirisa mhuri muzimbabwe inyaya yakatonaka zvachose, nekuti nyika inovakiwa nemhuri. Isusuwo veopposition tinozoti nganga yacho iyoyo inozobatana amai, nyaya yacho inozovabatana ivo vose amai venyika, kuti vanofanira kunge vari mai vakaita sei, vanofanira kunge vari munhu anopa mazano kana kuti advice dzakaita sei kumutungamiriri wenyika yedu yeZimbabwe, kunyanya panyaya dzecorruption idzi. Havafaniri here kuti vange vachiudza mutungamiriri wenyika kuti vange vachisunga vese vanobira nyika?
Kunyange hazvo chirongwa chamai Munangagwa chakanaka, vanhu vakawanda vanoti vari kusvibiswa mwoyo nezviri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende avo vari kurambana nemadzimai avo, chinova chiratidzo chisina kunaka kunyika. Vaimbova mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohadi vakarambana nemudzimai wavo wemakore akawanda, ivo ndokuzosiya basa nenyaya yekupfimba mamwe madzimai akawanda akaroorwa avaishanda nawo. Pari zvino mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kunetsana nemudzimai wavo Mary Mubayiwa zvekuti vari kuda kuti muchato wavo ugurwe. Izvi zviri kuitikawo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemumakambani akazvimiririra. Magwaro ari mudare repamusoro reHigh Court anoratidza kuti michato inosvika chiuru nemazana matatu ane makumi mashanu nemumwe chete kana kuti 1351 yakavhurwa nematare gore rapera, kana zvichienzaniswa nemichato inodarika chiuru nezana negumi neminomwe kana kuti 1117 yakavhurwa muna 2020. Huwandu hwevanhu vari kurambana hwakakura kudarika zviri kubuda kumatare, sezvo vamwe vanhu vakaroorana pachivanhu vari kurambana asi nyaya dzavo dzisingasvike mumatare edzimhosva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zvekunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU PF kuti dzibatane zvitevera sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu. Nyanzvi nyadzi zveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichiuya nedzimwe mhando. Vatsigiri vechikwata cheMaWarriors vokumbira hurumende mari kuitira kuti vakwanise kunotsigira Zimbabwe kuCameroon. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.